manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chevabu 24/2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iye zvino izvi Zimbabwe ichiri kumasure sure zvakanyanya munhau dzekutesta veruzhinji kuti vange vachiziva kuti vanayo here COVID-19 iyoyo uye kana vainayo ndezvipi zvavangaite kuti vazvidzivirire.
Vanhu makumi maviri nevatatu vopora kubva kuchirwere checoronavirus munyika kunyange hazvo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwawedzera kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu uku nyika yotatarika kuwana zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu kana kuti matest kits
mwedzi wapera waikwanisa kuzvibaya wega ne 25 exchange rate nhasi vanoti zvibaye wega vanota exchange rate ye 75
Mitengo yezvinhu yotarisirwa kukwira zvakanyanya sezvo dhora reZimbabwe roramba richishaya simba. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti chirwere checoronavirus chinogona kupa Zimbabwe mukana wekumutsiridza mamwe makambani. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pamakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 56 asi vamwe vanhu vashanu kubulawayo vapora kubva kuutachiwana uhu zvichireva kuti munyika yose vanhu makumi maviri nevatatu vapora kubva kuchirwere ichi vanhu vafa vachiri vana vari kurwara makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29 Asi nyanzvi munyadzi zveutano dzikuyambira kuti kushaikwa kwezvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vane chirwere ichi kana kuti matest kits kunoreva kuti vanhu vanogona kunge vari kuparadzira chirwere ichi vasingazive nekuti kune vamwe vanhu vanogona kunge vasingakosore kana kupisa muviri asi vachitapurira vamwe chirwere Gurukota rezveutano Dr. Obedai Moyo vakatenda kuti nyika yave kupererwa nezvekuvheneka vanhu utachiwana. Mukuru musangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti danho rehurumende rekuti vanhu vagare mudzimba pasina nguva yakatarwa uye pasina zvikwanisiro harisi kushanda zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Lockdown kuti ibudirire inofanirwa kunge ichitora pfungwa dzeveruzhinji izvo zvinoita kuti vanhu vagunge vachikwanisa kuitsigira nekuisapota.
Ko danho rekusatara nguva yekuti inopera rini munoriona sei?
Lockdown ikanzi inongori indefinite. Zvinoisa yatingati panic muvanhu nekuda kwekuti tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe veruzhinji vanozviitira mabasa avo emaoko mudzimba umu mane nzara vanhu vazhinji havasisina chekubata nekuda kwekuti pava nenguva yakati rebei vanhu vakangogara kumba iyo lockdown inofanirwa kunge iri evidence based
Munga tsanangura kuti muri kurevea.
Zvichireva izvo kuti vana mazvikokota nyanzvi dzezveutano dzinofanirwa kunge dzakabvunzwawo kuti ivo vanoona sei. Ichitarisawo zvekare yatingati reality yepaground kana kuti the situation on the ground. Izvo zvinonge zvakange zvakapawo mukana veruzhinji kuti vange vachipawo pfungwa dzavo. Kuti iwo vanenge vachitarisira lockdown inezenge yakafamba sei kuti tione kuti lockdown yacho inenge ichizobudirira here. Kana kutarisa zviri kuitika iye zvinezvi ndiri kuburuwayo mudhorobha vanhu varungova mafashamu.
Kose vasiri kuteerera kurudziro yekuti vagare mudzimba varusike.
Chiri kuvasumudza kuvabvisa kudzimba inhau yanambotaura yenzara iyoyo. Vanenge vaakutsvaga kuti vana vorarama sei. Zviya zvekuti social distancing tiri kuona kuti hazvina ari kumbozvitarisa. Vamwe vari kungofambawo zvekare kana maface mask acho vasina. Nekokuda kwekuti inyaya yenzara iri kuvasumudza kuti enda unotsvaga chekuti vana vakwanise kunge vachidya. Tikatarisa mamiriro ezveupfumi emuZimbabwe, mumwe nemumwe anotoita yatingati hustling iya yekunotsvaga kuti ndoita sei kuti ndiwane chekudya zuva nezuva. Saka kuti vanhu vangagare mwedzi miviri ari mumba vashoma vanokwanisa kutenga chikafu chinokwanisa kukwana kana kwesvondo chairo. Nekuti vazhinji vanotopona netumatsaona zuva nezuva, vanofanira kunge vachitotenga kahupfu kamafuta nekudaro nekudaro. Saka hurumende ingadai yakaiti vanhu vanofungawo sei nezvanamboreva zviya kuti ivo vana mazvikokota vanenge vachifungawo sei. Pfungwa dzavo dzingadai dzakatorwawo idzodzo.
Ko panyaya yanetsa yekuvheneka vanhu kana kuti kutestai muri kuzvionawo sei?
Iye zvinezvi Zimbabwe ichiri kumasure sure zvakanyanya munhau dzekutesta veruzhinji kuti vange vachiziva kuti vanayo here COVID-19 iyoyo, uye kana vainayo ndezvipi zvavangaite kuti vazvidzivirire nekudzivirirawo inohama neshamwari, uye senyikawo zvekare tinge tichikwanisa kuziva kuti dambudziko redu rakakura sei uye vanhu vangabatsirika nesei, kungave nenyaya dzekurapwa, nyaya dzekuiswa kuma quarantine center and so forth. Asi tikada kutarisa nyika yakaita seSouth Africa neZimbabwe, tiri kuona kuti Zimbabwe yakasaririra kumasure sure zvakanyanya munhau dzekutesta vanhu. Iye zvino izvi tiri kuona vanhu vari kusangana nedambudziko guru nekuti vanhu vawanda vari kupinda mumadhorobha, asi zvekufambisa hakuna. Hurumende iri kuti mabhazi ezupuko chete ndiwo mabhazi anofanira kunge achitakura vanhu. Izvo zviri kukonzera kuti vanhu vari kutambura vari kushungurudzwa zvikuru, kunyanyanyanya nguva dzemakuseni nenguva dzacho dzekuti vakunge vachipedza mabasa vachibva mutauni nekudzokera kudzimba.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunare kuBulawayo. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana kana kuti 100,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvitatu nemazana maviri ane makumi mana nematanhatu kana kuti 3,246. Vapora vanodarika zviuru zvina nezviviri kana kuti 42,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu kana kuti 5.3 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazviuru zana kana kuti 100,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000, asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kudonha zvakanyanya kuri kuita dhora remunyika kwasiya vashandi vakawanda vave kudya nhoko dzezvironda. Kubva zvakangonzi nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vave kuparura mari itsva, dhora remuZimbabwe rakatanga kushaya simba zvekuti nhasi vamwe vari kutenga dhora rekuAmerica nemari inosvika makumi manomwe nemashanu emadhora kana kuti 1 to 75. VaMangudya vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane chikiribidi chiri kuitika sezvo pasina chikonzero chakati tsvikiti chekuti dhora iri rishaye simba zvakadai. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzakavayambira kare kuti kuda kudzora dhora reZimbabwe zvavakaita pasina kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuedza rwizi nemakumbo maviri. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMoyo.
kudona kuri kuita dora remuZimbabwe zvinoreva kuti mari iri kutambirwa nevanhu munyika inenge ichidzika inenge isisazokwani zvavanenge vachita kutenga maprices ezvinhu anoenderana neexchange rate kana kuti maprices ezvinhu anopegiwa neexchange rate kudona kuri kuita mari yemuZimbabwe zvinoreva kukwira kwemitengo yezvinhu asi masalaries haasati akwira
zvinhu zvamira sei kubva zvakanzi vemabhizimisi vanokwanisa kutanga zvakare kushandisa iyo mari yekunze kwenyika iyi
patakatanga kuti vanhu vanogona kucharge magoods nemaservices ne US dollar exchange rate yaitaurwa ipapo yange iri pa 1 to 25 zvinoreva kuti minimum wage yange iripo nguva iyoyo yaisvika kune average ye 83 American dollars nekudona kuri kuitika Zimbabwe dollar iyo zvino zvinoreva kuti salary yemunhu yabva pa real 83 American dollars kusvika tingati pa 35 kana kuti pa 40 US dollars kana kuti less
izvi zvinorevei kumushandi vamoyo
saka zvinoreva kuti mari iri kutambirwa nevanhu iyo zvino haichakwanisi kutenga zvinhu zvavange vachikwanisa kutenga zvemwedzi kuti vararame nemhuri dzavo
ko ivo vemabhizimisi vari kuti kudi
vemabhizimisi vanenge vachiti zvibaye wega chinhu chaitengeswa ne $2 mwedzi wapera nhasi i2 US dollars asi kana uchiti unota kubhadhara neZimbabwean dollar vanoti zvibaye wega exchange rate iripo i75 zvinoreva kuti mwedzi wapera waikwanisa kuzvibaya wega ne25 exchange rate nhasi vanoti zvibaye wega vanota exchange rate ye75
munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti chirwere checoronavirus chavhura maziso ehurumende pamimwe mikana yainokwanisa kuwana kumutsiridza maindustry anga aparara asi vanopikisa vanoti mitemo yehurumende isina kujeka uye nyaya yekutonga nedemo ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama ichishaya vanhu vanoda kuuchika mari munyika kuti vatange maindustry muguzeya nezvenyaya yekumutsiridza maindustry iyi tabata Dr. Nzenza
COVID-19 chirwere chakangotinga tisina kumbochifungira zvakadaro isu kuno kuMinistry of Industry and Commerce chinangwa chedu ndechekuti nyika yedu isimukire nekuti pari zvino ukafamba ukaenda kumaindustry akanga achishanda kudhara fanika zvakaita vana David Whitehead kana vana Melin Towers unoona kuti iko zvino haachanyatsoshanda mashandiro ayaita zvino kuuya kwakaita COVID-19 kwakatipeputsa isu vari muindustry
saka apa pane mukana upi chaizvo wekuti Zimbabwe ikwanisewo kuwana chouviri apa zvinhu zvamuri kutaura izvi
munyika muno tinorima cotton yakawanda saka pacotton ndopanobva machira atinokwanisa kugadzira nawo mamask saka mukana watakawana ndewekuti pacotton yatinorima tichisimudzira makambani anosona kuti agadzire mamask and mamask aya anenge ari machira uye anenge akachipa zvakadaro taona zvekuti pane zvimwe zvatinowana zvinobva kunyika dziri kure fanika kunana China kana kuTurkey makambani edu isu ambaona kuti tirambe tichi tenga zvinhu zvakaita fanika glucose kana kuti cornstarch zvinobva kune dzimwe nyika zvinotva tinoseenzesa pakugadzira mapiritsi. Tatoona kuti ngatichimboongororai zvatinokwanisa kuita tega muno muZimbabwe kuti tisimudzire industry iite zvayakanga iri kuti vanhu vawane mabasa.
Asika Dr. Nzenza, vakuru vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Zvii zvamuri kuedza kuita kuti muzadzikise zvamuri kutaura izvi sehurumende?
Saka zvino taakutanga kuchifunga tichigadziridza urongwa hwekuti industry isimuke, kwete kungosimuka muHarare kana muBuruwayo chete. Chinangwa chedu ndechekutarisa kumaruwa, iye yatinoti rural industrialization. Tichitaura nema ministers of state kuma provincial level.
Apa munenge muchitaura navo kuti vadi chaizvo?
Kuti ongororai mudunhu renyu kuti industry ingasimuke ndeipi kuti vanhu vawane mabasa. Kuti vanhu vangorega kufunga kuti kuenda kuHarare kana kuBuruwayo kana kutown ndiko chete kunowanikwa mabasa. Aiwa, nyika yedu yakakomborerwa. Ine mvura, ine minda yakanaka. Saka tichatanga kuona zvirimwa zvinotsva tinosimudzira fanika zvakaita cotton, kuti cotton izeita kuti igadzire mafuta igogadzira futi hembe. Saka tiri kuronga yatinoti strategy yekusimudzira industry panguva ino yeCOVID-19.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvemaMoslims muguta guru reCameroon Yaounde nhasi zvaramba kuteerera kurudziro yehurumende yekuti zvigare mudzimba, zvirege kucherechedza nekuungana zvakawanda paminamato yekucherechedza kupera kweRamadan inozivikanwa nekuti Ahed al-Fitr, senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vanhu zviuru zvina nemazana mana vabatwa nechirwere ichi muCameroon, uye vanhu zana nemakumi mapfumbamwe vafa nechirwere ichi. Minamato iyi yange yarambidzwa mushure mekunge vanhu mazana mashanu vabatwa nechirwere checoronavirus muzuva rimwe chete. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achiti pachirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuenderera mberi tichikurukura nezvechirwere checoronavirus, tichitarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitika munyika panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chelockdown. Muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reZim Rights Vadzika Maibere.
Vabere, tiudzeiwo maondo renyu pamusoro pezvekumbunyikidzwa kuri kuitika kwekodzero dzevanhu kuri kuitika munyika pari zvino.
Inyaya inotishungurudza zvikuru nekuti madzimai panguva ino yeCOVID-19 ndo vakatakura mutoro unorema kupfuura vamwe vanhu vese. Ukatarisa kunyangwe health services sector yedu yakawanda madzimai, ndo vanhu vari kuchemera vaya vakaona statement yakaitwa neNurses Council vakati ivo tinokumbirawo protective cloth kuti tikwanise kushanda muzvipatara. Padambudziko iroro madzimai vanoshungurudza zvakare nedambudziko reCOVID-19. Kozotarisa zvekare kune rumwe rutivi, COVID-19 yaparadza mabasa. Informal sector yakawanda madzimai kudarika vanhu. Zvichireva kuti kuparadzwa kwakaita informal sector nekuda kwekuvharwa kwelockdown. Vana amai kumba uku zvekare ndivo vari kuona kuti vana vadya chii. Nhau dzedomestic violence kurohwa kwaana mai naana baba mudzimbao dzakawedzera panguva yelockdown. Tozobvawo ipapo toenda kumapurisawo zvekare. Nyaya dzekuti vari kushungurudza madzimai zviri kubvawo neikoko. Saka idzi inyaya dzatinoona kuti dzinotishungurudza. Zvatanga tiri kuita isu sesangano ndezvekuti tanga tiri kumbonyora tunoti mapetition aya. Tichikumbira kuti hurumende iremekedze kodzero dzemadzimai. Nezuro takabatana chiri pasi pesangano rechirongwa cheNGO Forum na Justina Mukoko anovaiwo mutungamiri weNGO Forum tikaenda kuMinistry yeHome Affairs. Mapurisa anoshanda ari pasi peHome Affairs. Saka takavapa petition yekuti kushungurudzwa kwemadzimai kunofanira kuti kuinvestigate. Tikabvako tikaenda kumuzinda wemapurisa tikanosvitsa zvekare tsamba iyoyo yekuti ngava investigate.
Tinonzwa masangano akasiyana siyana nechinangwa chekurura kodzero dzevanhu kadzi munyika. Ivo vari kuchema chema vachiti kazhinji kodzero dzevanhu kadzi dziri kumbunyikidzwa. Nyaya iyongoongororwa ichingoongororwa ichingoongororwa asi hapana chinobuda chatinga tichinofadza ivo sevanhu kadzi. Imi sesangano muri kuzvionawo sei zvese?
Ya, inyaya yakaoma. Ndezvekungoti unoona kune dzimwe nyika masangano anotsvagiridza izvo akazvimirira ega vanopiwa mukana wekuita basa ravo vasingashungurudzi. Asi muno muZimbabwe teta kutongoti totoshanda nezviripo. Zvinhu zvinonetsa kuti vanhu vakakushungurudza ndo vaunoenda unoti ngavauye vatsvage kuti akandishungurudza ndiani. Ndo zviya zvekuti munenge maakutuma bere kuti ngaritsvage kuti adya mbudzi ndiani. Asi hatina zvatingazviite. Saka pane mikana yatinayo tinge tichiramba tichingoisa pressure. Zvakafanana nepetition yatakaendesa iyoyo kumapurisa yatakaendesa kuHome Affairs. Kunyangwe tisinganyanyi kutarisira kuti pane zvakanyanya zvavachatiudza nekuda kuti tavane makore akawanda vanhu vamwe chete vachingotivo havasirivo vari kutyora kodzero dzevanhu. Asi zvinotipa mukana wekuti munguva yavanenge vachikuita tsvagiridzo iyoyo isusu tinenge tichidokumenta zvavari kuita zvacho izvo kuitira kuti kana tikazoda kuchallenja madecisions avo tinenge tiine humbowo wekuti imi hamuna kunyatsotsvagiridza pakati.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vabere. Tichipedza hedu hurukuro yedu, ndandikumbirawo kuti mukande mazwi enyu ekupedzisira kune mhuri yeZimbabwe.
Ndingangoti mazwi edu ndeekuvatungamiriri vedu yekuti munguva yatiri inoi inguva yakaomera vana veZimbabwe. Dai vatitongawo nerudo netsitsi vachinzwisisa kuti vanhu vazhinji vari panguva yakaoma.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vabere. Tinotenda zvikurusa nekuti panguva yedu zvakutiite hurukuro. Ndinotenda zvikurusa.
Maita basa mukoma mai.
Aiwa, tinotenda zvikurusa vabere nekupinda muchirongwa. Mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichienderera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere cheCOVID-19. Chirongwa The Connection muine Mike Hove 8 to 9 p.m. Mhuri yeZimbabwe musakanganwe pano panhepfenyuro yeStudio 7. Tichange tiri tose. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepaInstagram @BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Aiwa, chinobhururuka chinomara. Mhuri yeZimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Nhasi tina mufundisi Faith Besave Apostolic Faith Mission muZimbabwe kuCharlotte Brook muHarare. Zvinhu mukereke menyu zvakamira sei?
Regaione kuchingamidza vateereri ndichiti vateereri makadini. Cheshi mamiriro akaita zvinhu nokuda kwenguva yatiri. Saka kereke yanga yajaira kuti inoenda vanhu vachinoungana vachishomirwa, asi zvino hazvina kudaro nokuda kwenhau yesocial distance. Saka vafundisi zvavatiri kuita ndezvekuti kutoedza kubata vatendi through internet. Kana ndipo pamusoro peinternet ndikutaura kuti vafundisi vari kushumira kubudikidza neWhatsApp and dzimwe nguva nekubudikidza neFacebook audio kana kuti Facebook video. Asi zvine dambudziko rekuti havazi vese vari kuzokwanisa kutenga bhando racho. Then vamwe vari kuzoita zvekushandisa maSMS. Asi dambudziko riripo pakushandisa SMS ndekuti haukwanisi kunyatsonyora zvakatambanuka. Unotongonyora muchidimbu. Saka dzimwe dzenguva shoko harizosviki rakakwana kuchechi. Ende vamwe kana SMS yachona nefoni anenge asina haatokwanisi kuti agamusire shoko racho whether through kubudikidza neWhatsApp kana kuti neFacebook kana kuti SMS. Vamwe vari kunzvimbo dzakasaririra kumaruzevha uko vana mbuya vamwe havanoshayiwa havasi kukwanisa kuwana kuita sei kunzwawo shoko riri kuparidzwa. Saka chechi panguva ino hazvina kumira zvakanaka.
Munombonzwa here kubva kuvatendi venyu?
Hongu vanobudikidza vanotaura. Tinonzwa vachitaurawo pama WhatsApp apa vachitaura nepama WhatsApp. Vamwe vanofona.
Saka chamungafunga kuti chakanyanya kugozhera vatendi vekereke yenyu mazuva ano chingava chii? Chii chavanonyatsoona chinovapindudza upenyu hwavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu?
Chinonyanya kuvagozhera ndechekuti vanhu vanga vakajaira kukurudzirwa vachinoungana. Saka pavanoungana paye vanorwara vaiti kana vauya kuchechi kana vane matambudziko vaenda kuna mufundisi. Vamwe voiswa maoko pamusoro vachinamatira. Kana kuti mutendi akanga aita dambudziko oenda kuna mufundisi oitwa counseling. Asi iko zvino hazvina kudaro. Kana munhu akatorwara anotongonamatirwa pafoni. Saka chechi iri yakatoomerwa nokuda kwezviri kuitika izvozvo nekuda kwesocial distancing.
Munofunga kuti coronavirus yapindudza zvachose here mashumiro anoitwa nevatendi?
Hatingati yapindudza zvachose. Chidzidzo kuvatendi chekutika vanhu ngavazive kuti nguva inochinja uye zvinhu zvinochinja. Chandinoziva ndechekuti coronavirus ichapera. Saka tichadzokera zvekare pakuita sei pakungoshumirana kwataiita sekereke. Asi still experience yatapinda mairi yatidzidzisa kuti uri muKristu ziva kuti unofanirwa kunge uine ukama naKristu iwe sedunga munhu. Zireva kuti uri kumba kwako chechi ngaizive kuti unofanirwa kukwanisa kuzvinamatira uye unokwanisa kuverenga bhaibheri rako. Ine ndirikutoona kuti iya yakatonaka inokurisa munhu. Inomukurisa because akukwanisa kuita experience yake ari ega kumba. Kuzvinamatira kuverenga bhaibheri ari ega iko.
Munoti kuvatendi vakakuteererai pari zvino?
Kuvatendi vakanditeerera situation yatiri ichadarika. Asi Mwari havashandu. Tiri kudzimba dzedu ngatina mari. Nekuti unonzwa musoko raMwari Mwari vachiti handichazi kugara mutemberi yakavakwa nemaoko asi ndava kugara mumwoyo. Zvoreva kuti kunyange tikasanopinda mubhiridhini yedu yatatakajaira kupinda ndiri kumba kwangu Mwari uneni ari mumwoyo mangu. Saka ngatiregei kuratatsara nekuti handichanoona mari vamwe. Saka handichanamati. Ngatinamatei vatendi. Ngativerengei shoko raMwari.
Aiwa mufundisi Besa, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Zvakanaka vawandi.
Nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Faith Besa veApostolic Faith Mission in Zimbabwe kuCharlottesburg muHarare. Tinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya patinokuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti moita svondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu makumi maviri nevatatu vopora kubva kuchirwere checoronavirus munyika, kunyangwe hazvo wandu wevanhu vabatwa nechirwere ichi wawedzera kusvika pamakumi mashanu nevatanhatu, uku nyika yotatarika kuwana zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu kana kuti matest kits. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.